Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 6 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vokumbira mukana wekubvisa mari yechibatiso kubva kudare repamusoro. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvepakuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Zimbabwe Electoral Commission yazivisa nhasi kuti yave kutambira vanoda kuzoongorora sarudzo dzegore rino. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro Justice Pisirai Kwenda nhasi vambosendeka parutivi kupa mutongo wavo pachikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaNgarivhume vari mujeri pari zvino mushure mekubatwa nemhosva nedare remagistrate yekupesvedzera mhirizhonga. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsigirwa negweta ravo muzvinafundo Love More Maduku.
Tongi vati vava kuchimbonotarisa nyaya manje. Vateera zvatanga tichitaura, vakateerera zvakataurwa nestate zvakanyorwa, ivo vava kuchinogara pasi vachichifunga kuti voita sei.
VaMaduku vaudza dare kuti vaNgarivhume vakazvipira kubhadhara chidimbu chemiriyoni yemadhora emunyika semari yechibatiso.
Kumbira kuti angobhadhara mari yatinoti 500,000 Zimbabwean dollars, half a million Zimbabwean dollars. Nekungoti cheti agare paimba yake iri Waterfall. Anoendesa passport. Dzakarara vanga vainaro zvavo passport panyaya yanga inayo iyi. Cheti ndokuripota kumapurisa once every week.
Dare ramagistrate muHarare muna kubvumbi wegore rino rakatongera vaNgarivhume kugara mujeri kwemakore mana mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru wa2020. VaMaduku vati havaoni kuti vaNgarivhume vaifanirwa kubatwa nemhosva uye kunyange vakabatwa nemhosva mutongo uyu wakakurisa. Mumwe mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati kunyimwa kana kunonoka kupiwa mukana wokutongwa uchibva kumba kuri kuitwa vaNgarivhume ndeimwe mhando yemhirizhonga.
Ari belize right kaikodzere munhu. Saka muZimbabwe ndiyo imwe violence ndiyo mhirizhonga iyoyo yokujudiciary.
Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire mumatongerwo enyaya sezvo matare akazvimiririra. Mune imwe nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vaRobert Chapman vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti musarudzo dzegore rino vavhoti vanofanirwa kuvhotera vanhu vanomutsa nyika yavati yananga kumawere.
Hapana chinhu chiri kushanda muno muZimbabwe. Izvo kwese kubva tukienda kumaruzevha hapana zvinhu zviri kushanda. Tikaenda kumusha hapana zvinhu zviri kushanda. Imomo maurban areas kwazvinofanirwa kushanda zvinhu kushanda. Izvozvi kune sewage iri kufamba, hakumuna kana township kana one isina sewage iri kufamba mumanzira. Mapotos akawanda, hakuna service delivery. Even zvikoro chaizvo chaizvo kune dzimwe madistrict nemaward asina kana chikoro chaizvo chaizvo kuti vana vaende kuchikoro. Mabasa hakuna, madrugs awanda. kuwandisa hapana chini chukuto mboshanda muno munyika muno saka Zimbabwe muchi votera DUZ muchienda kuma voting ma voting polls enyu mshua August 23 please vote right DUZ nekuti mukasa chinja vana zvina zvichinje.
Vawedzero vachiti sarudzo idzi hadzifanirwi kuunza mhirizhonga munyika uye vakatiwo mushure mekuvhota vavhoti vanofanirwa kuchengetedza vhoti yavo.
Tinoona izvozvi nepolitical violence tikotoona nyaya yemabato vatinozopedza maelections toita sei nenyika tenge taparadza nyika ngatisaparadze nyika pachi penhamo yechitaura nyaya yemabato saka isu tiri kukumbira kuti ipapo patinoenda ka tongokontesta zvakanaka sitereki sevazimbabwe sevanhu vane hunhu tichifamba kuti vakenyika dzinyika iva ifambe pamberi chekupedzisira kana waita vhoti yako iwe unofanira kutarisa tisati waenda kuvoting kuti constituency yangu kuvoting station yangu iri kupi muwadhi ipi ikoko ndivakuva unovhotera otangabvunza maquestion ipavo kuti vatirikuvhoterana ndiani akaita sei anotishandira here anogona basa racho here even kana munhu ari mukuru kana ari muchemberi kana ari muyouth hazvina basa kungoti munhu chii anokushandira imimi sevanhu vanomuvhotera kana mapedza kuvhota ipa musi wa August 23 ichimbomirai pastation iyoyo mumbobatsirawo vamwe kuti mafake ballots asapinde mukati.
Vamafa vatendawo kuti munyika zvinhu zvangova manyamamire nerongo vachipomera bato rezanupf mhosva yekuondomora nyika.
Saka kana vazoona kuti zano yapwanya nyika masuweji ari kungofamba ari kungoyerera ichokwadi nokuti zano ndiye yakabata Ministry of Local Government.
Vatiwo kubatana kwemapato anopikisa pamwe chete kunowedzera mikana yekuti Zimbabwe ive nehurumende itsva. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDCT vachengeta iguta vatiwo
pari zvino munoona kuti vari mumatongerwo ezvenyika vari mubato rezanupf havarapwe munyika yeZimbabwe pane unorapirwa kunze nokuda kuti vanoziva kuti zvipatara hazvishande vana vavo vanoenda kuzvikoro zvikoro zvekunze isu vedu ndo vanodzidza muno saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe saka zvataura.
Asi imwe nhengo yezanupf muboka revechidiki mudunhu rebulawayo vaadmaya masikati vati vanhu vanofanirwa kuvhotera bato ravo sezvo riine nhoroondo yekushanda.
Kukurudzira vanhu kuti ngavavhotere ZANUPF because president ari kuita development nemaprojekt anofanana neemergency road rehabilitation kuvaka madhamu command agriculture kutira mabhoro kumaruva maprojekt ari kuitwa nemukuru wedu president Emmerson Mnangagwa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu uye mapato ezvematongerwo enyika atanga kuita gadziriro dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa nhasi kuburikidza nedande mutandirayo reTwitter kuti yave kutambira vanoda kuzoongorora sarudzo dzegore rino idzo dzichaitwa musi wa 23 nyamavhuvhu. Vanoda kuongorora sarudzo vari vemunyika vanonzi vachabhadhara madhora ekuAmerica 10 kana kuti US$10, vanobva munyika dzemuAfrica vachibhadhara madhora ekuAmerica 100 kana kuti US$100. Kotiwo vemizinda yenyika dzekunze iri munyika vachibhadhara madhora ekuAmerica 300 kana kuti US$300. Vanoda kuongorora sarudzo vachibva mhiri kwemakungwa vachange vachibhadhara madhora ekuAmerica 400 kana kuti US$400. Vemasangano enhau vari vemunyika vachange vachitarisirwa kubhadhara madhora ekuAmerica 10 kana kuti US$10 kuchitiwo masangano enhau ekunze kwenyika vachibhadhariswa madhora 100 ekuAmerica kana kuti US$100. Hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile slaigwana. Asi sachigaro veZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaendru makoni vanoti vanotambira nemufaro kuziviswa kweurongwa hune ZEC kunyange hazvo vachiti mari dziri kubhadhariswa dziri pamusoro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinotambira danho raziviswa neZimbabwe Electoral Commission rekuti vakuchitanga kunyoresa varikuda kuobzera maelections munyika malocal observers vemuno uyezve navo vanenge vachibva kunze vachida kuobzerva maelections. Tarisiro yedu ndeyekuti wese anoda kuobzerva maelections achabvumidzwa mukana wekuti vaobzerve maelections vangava vari vanobva kudii rekumadokero kana kuti vanobvawo kuit zvakadaro kuti wese vange vane mukana wekuya kunoobzeva maelections dzedu, nekuti kana tiita zvinhu mijekerere hapana chatinenge tichifanira kuvanza. Saka tinofanira kuitawo kamwe wese vanoda kuobzeva maelections muzimbabwe.
Ko, tichitarisawo mitengo yaziviswa ichatariswa kunge ichibhadharwa nevanoda kuuya kunoongorora sarudzo, munotii nayo?
Mitengo yataona iyi yakati kwirei. Soma local observers havanawo kuchinja kubva pamutengo wangu aripo kubva kumashure. Asi tagara tichiti isusu semalocal observers tinotidhirira kuti munhu ane chido chekuobzeva maelections muno munyika abudise $10 kuti angonyore sachete kuti ange achiobzeva maelections. Kana tiise transport, toisa chikafu ipapo, toisa dzimweni dzenguva pokugara. Tozoona kuti obzevha anga achibva kuma achienda kumudzi, tinoona kunge kosti yake yese inogona kusvika kana $56. Zvinova zvinoita kuti avo vanenge vachida kuti vaongorore sarudzo vari vemunyika muno vatadze kuongorora sarudzo idzo, mukamusana pekuti havana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuobzevha. Saka tiri vamba chikurudzira dai yadzikisa mutengo iwoyo. Kana kuti yatoudzika zvachose, kune dzimwe nyika maloka observers haatobhadhara. Kana
kuuyawo nyaya yevoters roll, vanhu vanga vachichema kuti voters roll rinenge risina kunyatsomira zvakanaka, vazhinji vakashaya mazita avo. Zvii zvamungataurawo
maererano nevoters roll? Zvinhu zvinosimisa zvikuru kuti rakamira mamiriro arakaita. Vazhinji vakanoongorora voters roll iroyi panguva yakanzi yavapo kuongororwa nevanhu, vakaona kuti mazita avo asimo voters roll, kureva kuti vanga vakutogadzirisa kuti mazita avo anga ari voters roll zvakare. Vamwe vakazoudzwa kuti ano pane supplementary roll, zvino kana paane mavoters roll maviri hatichaziva manje kuti dii nechizoshanda racho pasarudzo mberipi. Kurudziro yedu ndeyekuti dai voters roll iyi yachimbidza kuti inge ichionekwa nemunhu wese.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZES nevaendru Makoni vari parunare muHarare nestudio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vatabani mwoyo, avati havasi kufara nekuti vatori venhau vabhadhariswe mari yekuti vanyore nezvesarudzo sezvo vakatobhadhara imwe mari yekuita basa. Vachipindura vamwe vatori venhau padande mutande reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati pamwe ZEC iri kubhadharisa nekuti pane zvimwe zvainenge ichidawo kubhadhara. Vamwoyo vatiwo ZEC inofanira kutora matanho akasimba kuvatori venhau vanopesvedzera ruvengo. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Nhau rwaidzi dzekusafambiswa kwokumashoko anokonzera mhirizhonga kana mhonga mupopoto takabva nadzo kare. Zvatinokurudzira ZEC kuti ite ndezvekuti ngaisamirire kuti sarudzo dzipere kuti izotora matanho, kasi kuti ngaiti panenge paitwa nhaurwa dzakadaro yobva yaita matanho anoita kuti kana iri ZBC yakanganisa kutaura ikakurudzira mhirizhonga ngapaitwe madano anogadziriswa, kuri kumirira kuti vanozobva kunze kwenyika kana kuti vanenge vachiongorora sarudzo vazokuudzai kuti apa makakanganisa, apa hamuna, ngapatorwe matanho. Kana kuri kune madande mutande vachikanganisa, kana pane vanoshanda vari kuindependent media vachikanganisa.
ZEC inokwanisa kuita izvi sei? Pane mutemo here unoita kuti vaone kuti nyaya idzi dzagadziriswa?
ZEC pane code of conduct yainoshanda nayo inoratidza kuti kutepfenyurwa kune unyanzvi kwakamira sei. Kai ichishandisa simba rayo kuti vanhu varambe vakazembera kutepfenyura kune unyanzvi, kana vatadza kudaro yochitora matanho. Saka izvi zvatinokurudzira ndezvekuti ngaisarambe ichingotaura ZEC, kasikati ngaichisvika painenge ichitora matanho.
Taonawo ZEC ichiti vatori venhau vabhadhare dzimwe mari kana vachida kunyora nezvesarudzo, munoti kudii nedanho iri?
Takarerekera kunhau yemitengo. Mitengo tinotaura iyeyo pachirumbi ichiti hatidi dual accreditation. Dual accreditation zvinongoreva kuti unobhadhariswa basa rimwe chete ruiri. Kana uchida kuti unge uchibata basa panguva dzesarudzo unenge wakabhadhara mari yekuti unge uchionekwa semutori wenhau zviri pamutemo neZimbabwe Media Commission wapiwa residence kana uchitambi chekuita basa rako. Panonzi mukuru wenyika parura donzvo resarudzo, Zimbabwe Electoral Commission zvakare inouya ichiti mari imwe chete yawakabhadhara kuZMC unoibhadhara zvakare. Izvi kubhadhariswa chinhu chimwe chete ruviri.
Mukuru werimwe sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichitevera kutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Vicky Rapera, vechidiki vakawanda muZimbabwe vanoti kutadza kupasiswa mudare reparamende kwemitemo ine chekuita nesarudzo yakafanana newe Electoral Amendment Bill kuchaita kuti vechidiki vakawanda uyewo madzimai vasakwanisa kupindana nesarudzo idzi nenzira yavanga vachida. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remitemo renyika rinoti hakuna mutemo unechekuita nesarudzo ungapasiswa nedare reparamende ugokwanisa kushandiswa musarudzo mushure mekunge zuva richaitwa sarudzo ratarwa nemutungamiri wenyika. Vakasanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti izvi zvichakanganisa vechidiki vakawanda musarudzo dziri kuuya.
Pane mutemo yakafana neElectoral Amendment Bill iyo yanga ichinzi inofanira kuti ialignwe nezviri muconcern kuti vechidiki vanokwana 10 payouth quota vakwanise kuenda kuparliament. So izvozvizvi nyanzvi dzezvemutemo dziri kuti nyaya iyi ichagona kunetsa nokuti zvinhu izvi zvinoda kunge zvaiswa muElectoral Act. Saka naizvozvo zvinonyanya kubata vechidiki zvinodzosera futi zvechidiki kumashure panyaya dzekumirira vanhu musarudzo.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvenyaya dzemitemo muchikamu chevechidiki vemubato reZANU-PF mudunhu reBulawayo muzvare Nyari Bechani vanopokana nemuono wavachuma oyu.
Handioni sekunge mabhiri asati apaswa muparamende maererana nemaelections anoaffecta mayouth kuti vakwipidze ma-2023 elections. The political environment is very very friendly for the women and the youth, haisarudzi. And also considering the patriotic bill. Yakanaka kwazvo patriotic bill.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinowira vechidiki nemadzimai vanoda kukwikwidza mune zvematongerwo enyika.
Munozviziva kuti sarudzo inonyanya kukoshesa nyaya dzehomwe. Saka tinoona kuti vechidiki nemadzimai vanogona kukurirwa pahomwe apa kuti havazowani zvikwanisiro zvekuti vange vachionawo mukana yakaenzana nevanhurume. Saka kuuya kwakanga kuchiita mutemo weElectoral Amendment Bill uyu waida kuti ugadzirise nyaya idzodzidzi kuti mukana uyu unge uchivhurikawo kune madzimai nevechidiki vakati wandei.
Wechidiki anoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye achishanda nesangano raana Chipanga Mazano munyaya dzemitemo ine chekuita nevanhu reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vanoti vechidiki vadzoserwa kumashure panyaya dzekupindawo mune zvematongerwo enyika.
Electoral Amendment Bill yanga yauya nenyaya yakanaka chaizvo. Participation yemayouth musarudzo dza2023 yatokanganisika zvikuru nekuti mayouth achakwanisi kupiwa mukana wekuti vasarudzwe kuti vapinde muparamende vakamirira matunhu ese enyika ino. Saka zvinotishungurudza zvikuru isusu vose vechidiki kuti hatichakwanisiwo kuwana mukana wekupinda muparamende tichiparticipatawo zvizere munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi munyori webazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vanoti hakuchina mumwe mutemo uchava nesimba pasarudzo kunze kweiyo iripo nechekare.
Bumbiro redu remutemo rakajeka rinotaura izvo kuti mutemo unenge uchitsvaga kuchinja zviri mumitemo yedu yemaelections kana ukauya kana kuti ukapaswa neparamende mushure mekunge mutungamiri wenyika vataura kana kushambadza date ravo reelection, mutemo iwoyo hauzoshandi. Saka situation yatinayo ndeyekuti isusu pane here mutemo munyowani unopokana nebumbiro romutemo waakuda kuiswa muElectoral Act? Kana uripo unenge usingashandi, asi kana uri mutemo wagara uchibvumidzwa nebumbiro remutemo hapana chinochinja.
Kutaura kwamuzvare Mabhiza kunoreva kuti zvigaro gumi zvemudare reparamende zvanga zvakavimbiswa vechidiki nemutemo weElectoral Amendment Bill zvekare zvinotemerwa nebumbiro remutemo, uyewo zvigaro makumi matanhatu zvemadzimai zvavakawaniswa pamutemo mugore ra2013 vanenge vasingachazviwani. Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo vanoti pane kuvandudza mutemo wavanoti weudzvanyiriri weCriminal Law Codification and Reform unozivikanwa neveruzhinji nekunzi Patriot Bill kwaifanira kupasiswa mutemo weElectoral Amendment Bill uyo wavanoti unosimudzirawo vechidiki nemadzimai. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza,
zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuUganda makumi mashanu nevana vanonzi vakafa mushure mekunge kamba yavo yarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Mutauriri wemauto eUganda, Brigadier General Felix Kulaigie, vati mamwe mauto mana akapona kurwisana uku mushure mekunge ahwanda kwemazuva matanhatu pakamba iyi asati abatsirwa. Vanonzi vakazowanikwa apo mauto eUganda akazotora kamba iyi kubva kune vanopfurikidza mwero ava. Mutungamiri wenyika yeUganda vachinyora padande mutande reTwitter vakashora vamwe vakuru vemauto nekuvati vadududze zvakapa kuti vazourayiwe. Muvhidhiyo yakaburitswa nemusi wemuvhuro, mutungamiri weAl-Shabaab Ahmed Umar Abu Abdaida anobuda achituma mauto ake kunorwisa mauto eUganda aya. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti mumazuva maviri adarika pane kurwisana kwakanyanya pakati peUkraine neRussia nekune dzimwe nzvimbo dzanga dziine runyararo. Izvi zviri kuuyawo apo mauto eUkraine neRussia ari kunakurirana nyoka mhenyu kuti ndiana aputsa dhamu rakakosha zvikuru reDnipro mudunhu reKosan. United Nations inoti kuparadzwa kwedhamu iri kunopinza upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi. Apo dhora remunyika riri kuramba richidonha nekuda kwekushaya simba kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isiyane netsika yajaira yekuita zano ndega pakudzika mitemo yainoti yakanangana nekudzikamisa uremu hwedhora remunyika pamwe nemitengo yezvinhu. Kunyange hazvo hurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vari kutora matanho akasiyana-siyana avanoti akanangana nekuedza kudzikamisa uremu hwedhora remunyika. Nhasi dhora remunyika radonha pamusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe kusvika pamadhora emunyika zviuru zvitatu nemazana matanhatu ane makumi manomwe nematatu kana kuti 3673 Zimbabwe dollars padhora rimwe chete rekuAmerica. Pamusika mutema, dhora rekuAmerica rinonzi ranga riri kutengwa nemadhora emunyika ari pakati pezviuru zvitanhatu nemazana mashanu emadhora kusvika kuzviuru zvinomwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti chasvitsa zvinhu pazvave nhasi inyaya yekuti hurumende iri kuramba ichiita umbimbi ndoga nguva dzose.
Pakaoma chaizvo pokuti uku mitendo yakwira zvakanyanyisisa zvekuti inofanonge ichitora neurongwa hwekubata kuti kukura kwezvinhu kunge kuchibereka.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi Professor Gift Mugano vanotiwo zvinhu zvave kuratidza kuti zvaondomoka zvekuti havaone musika wemari webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe uchirarama.
Auction system iyi yaakuenda kwamufigwanebwe nekuti Minister of Finance vati mari yaakuzotengeswa pamusika wemari weauction yaa 5 miliyoni pavhiki. Saka tikati 5 miliyoni pavhiki iyo nyika ichida mari inopfuura ipapo zvakanyanya several millions, zvikureva tikada kutasa mari iyoyi pagore tiri kukwanisa kupa makambani anoda kutenga kunze kwenyika 260 million. Asi makambani anoda kutenga magoods kunze kwenyika nemari inosvika 8 billion dollars.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari kuBritain muzvare chenai mutamba sere vanotiwo kupera simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuri kukuwadza veruzhinji nekuti mitengo yezvinhu iri kubva yakwirawo zvakanyanya.
Izvi zvinoratidza kuti mapolisi ari kugadzirwa atiri kuona ari kubuda zuva nezuva, vhiki navhiki. Kune new policy inobuda kubva kuMinistry of Finance, kune new policy inobuda kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Izvozvo zvoga zvinotoratidza kuti nyika yedu haisisina kurongeka kana takatarisa panyaya dzakatarisana neeconomy.
Saka poitwa sei kuti dambudziko iri rigadzirisike? Dr. Kanyenze vanodzoka vachiti
hurumende inofanira kunge ichigara pasi. Handiti nematanho etripartite negotiating forum panosangana hurumende, vamiriri vevashandirwi nevamiriri vevashandi, ndokunofanira kunge kuchibva zvinhu zvose izvi. Hazvifanira kunge zvichibokandwa nehurumende iri yoga.
Muzvare mutamba sere vanotsinhirawo vachiti kuti zvinhu zvigadzirisike panofanirwa kuve nemari imwe chete inoshanda munyika, zvikuru dhora rekuAmerica nekuti rakagadzikana. Mumasvondo mashoma adarika, hurumende yakatora matanho akawanda anosanganisira kuumba komiti yemakurukota inonzi iri kuongorora kuti chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Mamwewo matanho akatorwa nehurumende anosanganisira kubvumidza veruzhinji kupinza zvinhu zvakaita sechikafu zvisingabhadharwe mutero kwemwedzi mitanhatu senzira yekudzikamisa mitengo yezvinhu. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinonongedza minwe kuhurumende dzichiipomera mhosva yekudira mari yemunyika muvanhu kuburikidza nekubhadhara vanenge vaiitira mabasa nemari yemunyika avanozoenda kumusika mutema vachitenga dhora rekuAmerica. Chimwe chikonzero chinonzi chaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo kutengeswa kwemari yekunze shoma pamusika weRBZ, izvo zvinonzi zviri kuzomanikidza vezvitoro kunotsvaga dhora rekuAmerica pamusika mutema, zvinozoitawo kuti vakwidze mitengo yezvitengeswa zvavo. Kusvika izvi zvagadziriswa, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichiita sejuzu ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa kana wokuramba zvakaremera kumusoro setsvimbo. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi, apo tiri kutarisa kurasikirwa kwakaitwa nevechidiki nezvigaro mudare reparamende mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva resarudzo mutemo waipa vechidiki zvigaro izvi usati watambirwa nedare reparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vokumbira mukana wekubvisa mari yechibatiso kubva kudare repamusoro kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa nhasi kuti yave kutambira vanoda kuzoongorora sarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga ke ujonga kanti mire ngokusinika izindaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 6 enhlangula 2023 ngopraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yama deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali ayifani lamasefa ayijongana ngokugcina inkalakatha zezimali ayifani lalokho singakuthi ivault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe legolide.
Iy'ngcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondolozekile emabhanga awe-safe deposit boxes kadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali
ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze zisetshenziswe khona. Abahlali kuma-mining communities labo bebe le-benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku-mining.
Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kazulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ubikwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu o-High Court azise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume ubikwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu o-High Court ayazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi yahlaziye ukulethwe edale lakhe namhlanje ngamagqwetha akhe kusicelo sokuthi avunyelwe ukuhlawulela isibambiso esebail. Igqwetha lakhe umnumzana Love Mo Maduku utshele umthethondaba ukubana uNgarivume uzimisele ukubana ahlawulele ingxenye yesigidi samadola eZimbabwe, Zimbabwean dollars 500,000 yesibambiso sebail ukuze athoniswe ivela emzini wakhe kulokuthi abelokhu ivalelwe. UNgarivume ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emine ngumthethwandaba kamantshi oweHarare ngemva kokufunyanwa elecala lokushotshozela abantu ukuphatheka ekutshengiseleni okulodlakela ngomnyaka ka-2020. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi amabhokisi okugcina impahla eziligugu zilondozekile emabhanga ama-safe deposit boxes kawadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali kodwa adalelwe ukulondoloza impahla eziligugu ezingagoqela ugolide, indandatho ezilungiswe ngamadayimana ezithengwa ngemali eningi lokunye kumbe amaphepha aqakathekileyo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi lozulu jikelele bathi bagcina bebanjwa ngamandla ukugcinisa amaqubaquba emali emabhokisini lawa ngoba bethi uhulumende akasathembeki ukuthi bagcine imali zabo kuma-akhawunti awebhanga. Umnumzana David Ndlovu, olebhizimusi kobulawayo, uthi bazahlala bedinga indlela yokuthi bafihlele uhulumende imali zabo ngoba engabantshontshela.
Njengabantu abalamabhizinisi kufanele sihlale sivikela imali yethu. Sisesaba lokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lango-2016 lapho esatshontshela khona izimali zethu eziningi. Ngakho-ke yikho izimali singazifaki emabhenki ngendlela. Abaningi lanxa bengahambisa uma-safe deposit box babewagcina esefeni kumbe kwezinye indawo ukwenzela ukuthi ihulumende nxa ingavuka ecabangiye ukuthi batshontshele izimali engabi lethuba lokuthi sitshontshe lezo zimali.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST, uchasisa ngokusetshenziswa kwama-safe boxes.
Sibonile uhulumende ufaka njalo uhlelo lokubana eluse kusetshenziswa kwama-deposit boxes. Engingakuqonqosela ukuthi vele injongo yama-deposit boxes asiyokugcina inkalakatha zezimali, ayifani lama-safe, ayijonganga ukugcina inkalakatha zezimali, ayifani nalokho esingakuthi i-vault. Yona vele injongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kwandi ukubana kugcinakale ama-necklace la adulayo mhlawumbe legolide lezinye amaphepha aqakathekile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho njalo eke wasebenza emabhanga kwele Zimbabwe, uthi umthetho wamabhanga awuvumeli ukuba uzulu agcine imali kuma-safe boxes, kodwa umuntu kaphoqekanga ukwazisa ibhanga ukuba ufakeni phakathi kwebhokisi.
Ama-banks ale ngama-licenses awo ayavunyelwa ukuba le-role ethiwa yi-safe custodian role. Abantu bayabe begcina into zabo eziqakathekileyo ezinjengama gold rings, le jewelry okule value okungaba kuyikokuthakethwa ngama armed robbers. Kodwa ama safe boxes ngomthetho weZimbabwe owe banking akuvunyelwa ukuthi umuntu efaka imali.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi weHarbour Cook Trust njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi uhulumende kufanele akhangele izizathu ezenza uzulu afake imali emabhokisini engathembi ukuyigcina ebhanga.
Akuliqiniso ukubana amakhampani amaningi eZimbabwe asegcina izimali zabo emabhokisini kwezinye indawo lapho izimali ezigcinakale khona. Ngeke sakhangela i-symptom yenkinga mbe problem lesikhanya impande yangkhona ukubana why abantu vele bengafaki izimali zabo emabhanga kumbe ezindaweni lapho imali engalondolozeka khona.
Imizamo yokuxhumana lebhanga elikhulu ele-Reserve Bank yehlule ngoba kobulawayo beqondise imbuzo yonke kusiba lukhulu walo umnumzana John Mangutsika obengaphenduli ucingo lwakhe. Kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba ulobe enkundleni yebulenjini eye-Twitter ukuthi ukusetshenziswa kwamabhokisi abizwa ngokuthi ngama-safe boxes sekuyibhizimusi enkulu kulaba abakhangelane lezimali lamabhanga ngoba iningi lingasafuni ukugcina imali kuma-akhawunti awebhanga. Iningi lithi nxa liyifaka kukhanya engani yindandatho, kukanti ngamaqubaquba emali engathuthukisi umnotho welizwe okwenza laleyo mali ingasetshenziswa nsuku zonke kudale ukusilela kwayo emphakathini. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kazulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela obenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu agoqela igolide lamalahle, osokudale inkinga eziningi lobuyanga ebantwini. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso e-Media Institute of Southern Africa MISA kobulawayo, lapha abahlanganise intatheli abenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende ukuzoxoxisana ngohlupho lolu kanye lendlela olungenqatshelwa ngayo. Unkosikazi Rachel Jambo wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance uthi kulusizi indlela uzulu ahlupheka ngayo lona ilizwe lile notho emangalisayo eyemvelo.
So where is the infrastructural development to balance the level of minerals that are needed in the country?
Umbuzo usekuthini umnotho lo uya ngapi? Izibhedlela zethu zikusimo bani? Izikolo, amaklinika, imigwaqo injani nxa usiya ePhelalonga, eWange noma eMtoko lapha umnotho lo ovela khona? Akuhambelani njalo akusiseli. Ezimayini lezi amantombazana ayachiya isikolo esiyathengisa imizimba bedinga imali. Abafana labo besetshenziswa bona kufuze bebesesikolo. Amasiko ayalahleka ngoba akulamthetho osekela izakhamizi lezi.
Amazwi akhe agcizelelwe ngonkosikazi Precious Luphahla obemele inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development wathi uZulu kufuze athole laye inzuzo.
Ibudget yethu isukisilele singakwanisi ukuthi ezibhedlela kube le mithi ekwanileyo, ezikolo kutholakala amatitsha, kutholakala amabhuku, ngoba imali lezi ziyabe sezisuke zakhitshwa kulokuthi zisetshenziswe lapho kufuze zisetshenziswe khona. Abahlali kuma mining communities labo bebe le benefit nxa sikhuluma nge-revenue ephuma ku-mining. Sifuna futhi ukuthi ekwenzeni imithetho njengama-amendment of the mining act yethu ibe lokukhangela abahlala ku-community.
Umnumzana Ngobani Chabangu obemele i-Transparency International Zimbabwe uthi abomthetho bephulwa amandla ngabazombusazwe abavala ukubotshwa kwabo abahambisa imali phandle kwelizwe kungekho emthethweni.
Sikhathi esiningi senenzayo lokuthi nxa kuthi kulama-outflows amaningi i-corruption yakhwela and abantu nalaba abambusazwe yibo abagcina sebe-controla izinto eziningi, kugcine amacala amaningi engaprosecutwanga. Ama-institutions enjengabozakhi, institutions like o-NPA, amapholisa, ezimra, kuyamele kube abe strong enough to respond to any forms of corruption or ama-outflows esiwabonayo.
Ekuqaleni komnyaka abombukiso we-Al Jazeera baphenye udaba lokubonisa indlela yabanye abasebenzela uhulumende abakhipha ngayo igolide ngokungekho emthethweni olwabizwa kwathiwa i-gold mafia, kodwa akukabi le nyathelo lokubopha laba. Umnumzana Whisper Mabhawudi ongumqondisi we-National Prosecution Authority kuhulumende ubike ukuba amacala afana la kunzima ukuwachuchisa kungela bufakazi obugcweleyo.
Amakhezi angona siyawahlola, siyakhangelelisise. Nxa umuntu lecala uyangena, akulandaba ukuthi umuntu ithe high profile kumbe ini case encane, umuntu wonke ulecala afuza angene court nxa kule evidence beyond any reasonable doubt.
Umnumzana Deuteronomy Muchinesipi, umqondisi wezemali kuhlangothi lwe-Mines and Development, uthi inkokheli zengatsha zikahulumende kunyanga edluleyo ziphiwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphenya laba ababhidliza umnotho welizwe njalo bekhipha inzuzo elizweni okungekho emthethweni.
The actual mention that Zimbabwe is open for business, but it is not open for abuse.
Umongameli uthi ilizwe leli livulekile ukwenza ezamabhizimusi kodwa hatshi ngokuganga. Ngakho ke silawo ama-auditors ezimra abakhangela indaba zomthetho, silabo njalo abakuhlangothi lwe-Mines labezemvelo, abe-EMA lamapholisa. Ngakho lindani sigqibe uphenyo lolu, akusoze kufane futhi ngoba sikhuluma kanje uphenyo seluqalile kulabo abenza ukuganga lokho.
Abangene umhlangano wanamhlanje bagoqela intatheli izindaba abenhlanganiso ezimbalwa ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu ezigoqela iCenter for Natural Resources Governance, Transparency International Zimbabwe, Zimbabwe Coalition on Debt and Development lezinye. Abenhlanganiso lezi bachaze ukuba umnotho welizwe uyachaphazwa ngendlela engekho emthethweni njalo kulezigidi lezigidi zemali eziphuma elizweni okungekho emthethweni zisiyagciniswa emabhanga akwamanye amazwe ngosomabhizimusi lenkokheli yombusazwe labangane bayo okumele zisetshenziswe ukuthuthukisa ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika, umnumzana Mike Pence, ubikwa esehambise amaphepha akhe okubhalisa ukubana ufuna ukuncintisa kukhetho lwama-primaries awebandla lakhe lama-Republicans. UPence ofake amaphepha akhe izolo njalo kutsho ukubana anganqoba kuma-primaries uza kutsho ukuba nguye ozancintisana nomongameli Joe Biden kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo aka-2024. UPence ubikwa eza balombuthano wokwethula umkhankaso wakhe esigabeni se-Iowa kusasa. Kubhidlike idamu elikhulu eleKherson kwele-Ukraine izolo, okulapho ukulesitishi samandla kagetsi esikhulu ngemva kokudubuka okwenzakale kule indawo ele-Ukraine. Lisithi leli damu libhonjwe ngamasotsha akwele-Russia alwisa kulelo lizwe, kodwa ke lawo awe-Russia letesa ele Ukraine umlando
bomba leyo ndawo. Iziphatha amandla zakwele Canada zibika ukubana umsebenzi wokulwisana lomlilo oziqhamukele wodwa emagusini alelo lizwe ngenxa yesigudumezi lokhu uqhubekela phambili. Lomlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu ngokutshisa amagusu angama hectares edlula izigidi ezintathu, 3.3 million hectares, okungumonakalo omubi embalini yengozi zonke zomlilo esezithe zenzakala embalini yalelo lizwe. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Kenya bebetshengisela emigwaqweni eyesigodlweni salelo lizwe iNairobi bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla, indleko yokuphila eyansuku zonke lokukhwezwa kwemithelo okuzalethwa ngumthetho osekulolongweni edalele ephalamende owe-finance bill. Abantu bemaphandleni bathi sebephila nzima kungenxa yokuwa kwesizindo sedola leZimbabwe. Abanye abantu babikwa sebezenzela umathanda emaphandleni okuthengisa amajodo, umtshwankela, umviyo lokunye okuthakazelelwa nguZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abahlala emaphandleni bathi idola leZimbabwe likukudeka ngamandla emkambo wemali kahulumende njalo lowensitha, okwenza ukuba bengenelisi ukuziphilisa. Namhla idola elilodwa leMelika lidingwa ngamadola phose azinkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 3674 Zimbabwe dollars, emkambo kahulumende. Libiza amadola afika inkulungwane eziyisithupha, 6000 Zimbabwe dollars, kweminye imikambo yensitha. UNkosikazi Tryphene Mpala owesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleni North uthi lokhu kwenza ukuba behluleke ukuphandela imuli zabo ukudla.
Kunzima kakhulu ezweni lakithi eZimbabwe ngalezi nsuku. Siphila nzima kakhulu njengoba idola lakithi lawa. Sekumele sisebenzise idola laseMelika. Okunzima kakhulu khona ukuthi uze ulithole, uze ulihlanganise. Ngapho izikolo sichajwa ngalo idola laseMelika. Ende thina ngapho silithola nzima. Sizakhamizi isinkwa siyidola emakhaya sisakhulumi vele kunzima khona ukuthi sisithenge leso sinkwa sekuphile kanzima kakhulu.
Isakhamuzi seGwarayi eLupane uMnumzana Thembelani Moyo ulombono ofanayo.
Abantu sekungani bayatshontshilwa abaningi ikakhulu abantu abangamapensioners sebelokudlibelezela ngoba umuntu uyabe sithengisa i-airtime. Ikakhulu abanye babefuna amadatha abo WhatsApp. Instead ukuthi asebenzise irate e-black market kumbe yona lesitho interbank, uzathola ukuthi umuntu uyabe kudlebelezela ethengisa i-airtime wena umpha idola le-America elilodwa yena ekunika imali engabo 1200. Kukati kathesi singathi siyakhangela irate iku 5000 ku-black market. So abantu nje indlela yonke abayiphilayo emakhaya lapha kuzima kakhulu, ikakhulu ezitolo akusathengeki. Uthi uyathola imali yakho ye-RTGS ikakhulu ama-pensioners. Nxa besithi bayathenga bethole ngalo irate lakhona liyesabeka, akuvele kuzima, abantu badonsa nzima emakhaya lapha. Indlela okuphilwa ngayo ngokuwa kwedola leZimbabwe, hayi akuhambi, akuhambi sibili.
Uthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eLupane.
Sebephila ngendlela eziningi. Ikakhulu emaphandleni uthola abantu emgwaqweni lapha kuyathengiswa amajodo, omtshwankela, kulento zemvelo ezinjengezihlahla. Egangeni lapho ungathi uyananzelele ezemvelo sekubhidliziwe, abantu bayatshisa izihlahla ezinkulu ezamaphane lezi, bethatha i-advantage yokuthi ilizwe lakithi vele alilamagetsi.
Kodwa uMnumzana Belief Gawule olevenkili eCholojo njalo kubandla leZANU-PF uthi kulabantu abadala ukuthi idola leZimbabwe liwe okumangalisayo.
okwenzakalayo ukuthi ngabantu abalenjongo yokuthi kungancedisa lako ekuzondisene abantu njengoba sesilanda ukhetho into yokwenza ukuthi abantu bazonde sibili kakhulu ukuthi njengoba silanda ukhetho akula enye into ngaphandle kwesabotage
kuphela umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le Citizens Coalition for Change kavumelani laye
umnotho nxa usezandleni zabantu ababusayo behuquluza okuthi ukuthi le mali yelizwe iyabe ingelaso isisindo so ukuthi kublenywe abanye abantu akusizi ilizwe aliproduce lutho akula production
othengisa imali emkambo wensitha uMankomo uthi idola leZimbabwe lithengiswa ngendlela ezijeneyo
ngapha emkambo mnyama kublack market ithi 4.3 kusiya ngokuthi ule malini 4.3 nxa ule $10 $20 ama small amounts from $50 singathi idola ulitshintshe nge 4.8 kusiya kubo 5000 singasakhuluma ezitolo into yedola singayithenga nge 5000 kusiya phezulu izindaweni ezinjengabo Harare i $1 sikhuluma namhlanje i $1 is equivalent to 6000 RTGS
ukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa lalahlwa ngomnyaka ka-2009 kulandela ukugudeka komnotho okumangalisayo ngimele istudio 7 ngise-Maryland ngingo-Gibbs Dube
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
kulandela ukwaziswa kosuku lokhetho lwalonyaka ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo iningi labasakhulayo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukuphuza kwedale lephalamende ukulungisisa eminye imithetho emayelana lokhetho egoqela o-Electoral Amendment Bill kuzavalela phandle abasakhulayo labesifazane uba bengakhethwa ngobuningi ngosuku lokhetho lwalonyaka lukamhla ka-23 Ncwabakazi. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sithi akula mthetho omayelana lezokhetho ongapasiswa lidale lephalamende olakho ukusetshenziswa ekhethweni nxa umongameli esebeke usuku lokwenza ukhetho. Usenzeni Maphosa okhokhela abatsha kubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change uthi kusakude phambili ukuba abatsha bengene ngobuningi babo kukhetho eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemithetho elawula lokhu.
Akuqakathekiswa ubumeli babasakhulayo njengeqembu elidinga ukuxhaso lokuvikeleka. Kukanti imbono yaleli qembu ibalulekile ekulungisweni kwemithetho ngoba beyibo abaningi elizweni njalo abaphathwa yileyi mithetho eyabibekwa. Intsha ifuna ithuba lokulungisa imithetho ezaletha intuthuko lempucuko. I-Youth Quota le-PR ibizama ukufaka ubumeli balamaqembu kuma-decision making bodies lanxa nje bebesiba balutshwane.
Kodwa uNyari Bechani, umsekeli kanobhala obona ngezemithetho kuhlangothi lwabatsha ukubandla leZANU-PF koBulawayo, kavumelani laye.
I'm not into the thinking that ama-bill angakaphaswa e-parliament a-affecta ontango ukuthi bekhankase in the 2023 harmonized elections. And the futhi the environment is actually friendly for the youth and the women. And ngibona ngani vele this year kuzaba labo mama abanengi lama-youth amaningi ku-parliament.
Umnumzana Mithuseli Moyo, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekholitshini le-National University of Science and Technology, uthi okungaba kubangela ukungatholakali kwabatsha kwezombusazwe kudalwa inkokheli zamabandla ezombusazwe.
ama youth ukuthi be participate kuma elections kusukela kuma political parties. So akusikuthi kwenziwa imithetho ekhona ngibengekho. Kungathi kusuka kube le capture ukuthi abanye bathi party ngeyethu safika kuqala abayenze beswele ukuthi kanti manje thina singena ngapi khonapho. Ikakhulu kuma opposition but wakhala maybe kubandlela ibusayo bayaphuma bekhankasa bathola siyababona bela ama youth acaca ukuthi nankana ama youth balabo lapha.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umthetho obunjwayo owe-Electoral Amendment Bill gawulani lokungaphatheki kwabatsha kwezokhetho eZimbabwe.
Mbonani akutshintshi lutho lokho. Ukuthi i-bill leyade lifuna uku-amenda li-include ama-youth akutshintshi lutho. Akwenzi ukuthi bebe balutshwana ama-participator kumbe bebe baningi ngenxa yokuthi i-bill ezilungu lingakaphaswa. Akulanto elitshintshayo ku-status quo ukuthi ama-youth vele yona ade-participate njani. But okwesibili kumele sinazelele ukuthi i-amendment yenzwa ku-constitution laphana engezela i-youth quota lana ama-youth ayi-10. It's a constitutional obligation. Ongaw ukuthi ma kusiyavotwa kumele ukuthi i-constitution ilandelwe.
Unkosikazi Virginia Mabhiza, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, uthi i-Electoral Amendment Bill ingapasiswa ibe ngumthetho kayisoze isetshenziswe ngesikhathi sokhetho oluzayo.
The law is very clear on that aspect. The constitution specifically says that any law that seeks to change.
Isisekelo sombuso sibeka egcekeni ukuthi nxa kulomthetho omutsha ovela edalele parliament ngemva kokuba umongameli esebeke ilanga lokhetho, lowo mthetho awusasebenzi.
Abacubungula ezombusazwe bathi akusoze kwenzakale ukuba abatsha bengene kudalele parliament njengalokhu akade bekudinga obekuzasekelwa ngumthetho obunjwayo i-Electoral Amendment Bill. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Live talk namhlanje The Connection sikhuluma labasakhulayo abakhala ngokuthi ukuphuza kwedalela eParliament ulungisisa umthetho oyelectoral amendment bill kuzabavalela amathuba ukuthi bancintise kuhle kukhetho lwalonyaka kutholakale bebaningi
zarenzela manga phakathi komnyaka.
Inzisa yengoma kaSkhosana ethi intethe. Singeke hlukane sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sethu singasavumi ukuba nasiqhubekele siphambili ngohlelo lwethu. Ingcwethi ezicubungula izomnotho zithi amabhokiso okugcina impahla eziligugu zilondolozelekile emabhanga ama-safe deposit boxes kawadalelwanga ukugcinela amaqubaquba emali. Abenhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lemvelo bakhala ngenkohlakalo lobusela kwenzakala emsebenzini wokwemba amatshe aligugu. Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume ubiwa ezaqhubekela phambili evalelwe ngemva kokuba umahluli womthethwandaba waphezulu o-High Court wazise ukubana usafuna isikhathi sokuthi ahlaziye ukulethwe idale lakhe namhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo umPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.